pamiswa vanomwe ava mudare muchuchisi wenyaya iyi vabheke mpilo chavalala vaita chikumbiro chekuti kutanga kutongwa kwenyaya iyi kuendeswe mberi vati chikonzero chechikumbiro chavo ndechekuti pamusoro pemhosva iri kupomerwa vanomwe ava mapurisa ave kuwedzera imwe mhosva yekuburitsa mari munyika zviri kunze kwemitemo uye kuti nekuda kweudzamu hwayo nyaya inofanirwa kunzwikwa kudare rekuhange kwavati ndiko kune vatongi vakakodzera kunzwa nyaya yakadaro Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe izvi zvakasungwa svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekuchikora chikamu chemutemo nechekuita nekuchengetedzwa kwedzimwe mhuka kana kuti Parks and Wildlife Act mushure mekunge vawanikwa vaine zvidimbu zvenyanga dzezvipembere zvine uremu hunosvika makirogiramu makumi maviri uye zvichikosha mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe emadhora Pavakamiswa pamberi pedare svondo rapera, muchuchisi negweta revanomwe ava vaive vabvumirana kuti nyaya iyi yaizotanga kutongwa nhasi. Gweta revanomwe ava vaGive Mom Viringi vaudza Studio 7 kuti vashamisika kuti muchuchisi ange ave kukumbira dare kuti nyaya iyi iendeswe mberi vachiti vange vakagadzirira kutanga kutongwa kwenyaya iyi nhasi. Vatiwo vanomwe ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mutongi wedare muzvare rangariraiga kanje vabvumirana negweta revanomwe ava kuti vave nenguva yakareba vari muusungwa vakatara muswa 9 ndira sezuva rinofanirwa kutanga kutongwa nyaya iyi vati kana nyaya iyi ikatadza kutanga kutongwa musi uyu muchuchisi anofanirwa kubvuma kupiwa zuva riri pedyo nemusi uyu sezuva richatanga kutongwa kwenyaya iyi muzvare gakanje vati nyaya iyi inogona kunzwikwa mudare revictoria falls nemutongi akakodzera kunzwa nyaya yakadaro Zimbabwe ine mutemo unorambidza kuuraya pamwe nekutengesa kana kuve nenyanga dzemhuka dzakadai sechipembere nenzou zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muVictoria Falls ndini Taurai Shava.